Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 11/2021. Makateerera kustudio 7 nevhenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwatanga kukwira zvakare mushure mekumbodzikira kwemavhiki apera. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matatu nevasere, kana kuti 1538. Asi mukati memazuva manomwe adarika, vanhu gumi nevatatu kana kuti 13 vakashaya nechirwere ichi, zvichienzaniswa nevanhu vashanu vakashaya vhiki rapera mumazuva manomwe zvakare. Vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 126 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemanomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 37,273. Vhiki rino chete vanhu mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vabatwa nechirwere ichi, zvichienzaniswa nevanhu zana nemumwe kana kuti 101 vakabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe svondo rapera. Zvikoro gumi nezvishanu zvine vana nevarayiridzi vakabatwawo nechirwere ichi. Bazi rezvedzidzo rinoti vana vechikoro zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vainge vabatwa nechirwere ichi pachikoro cheSacred Heart Primary neSacred Heart Girls High kuEsgodini, Matabeleland South kusvika nezuro. Zvimwe zvikoro zvekumatabeleland zveGirls College neMzilikazi Primary zvine vana vabatwawo nechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vabereki havafariri kutya havo nekuti hurumende iri kuita zvose zvakakodzera kuti chirwere chisapararire zvakanyanya. Vakati hapana munhu ari kubvumidzwa kupinda paSacred Heart kusvika dambudziko riripo ragadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimta vaGoodwill Taderera.
Nyaya yekubaiwa nhomba yevadzidzisi haisi nyaya duku, asi iye zvine zvikubva iro risvondo rinorapfuura iri ndoo patakaona vachiloncha kubaya vadzidzisi. Asi tiri kutaura nyaya iyi takatonangana nevadzidzisi vatosangana kare nevana vezvikoro vari kutopinda muzvikoro vachitodzidzisa vana, kureva kuti kana panga paine une chirwere kakutozadzana zadzana katovapo.
Mungati zvinhu zviri kushamisa here kuti chirwere cheCOVID-19 chatanga kupararira zvakare muzvikoro?
Achisi chinhu chingatishamisa, nekuti isu hurumende takabvira tazvitaura kuti aiwaka chiitai kuti zvikwanisiro zvinge zvirimo muzvikoro umu. Ivo vakati tirikuisa mari, tirikuisa zvikwanisiro.
Hurumende kayakati iri kuisa zvose zvinodiwa uye vamwe vana vachinzi vapatsanurwe muzvikoro umu, zviri kufamba sei?
Taura kuno kwandiri kuita nhasi, chero pachikoro pandinodzidzisa ini hapana kana chikwanisiro chimwe chakauya. Izvozvi tiri kutomirira vabereki kuti vabhadhare badare dzimari, vabadara dzimari, tozotanga kutsvaga masanitizer.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi rezimta vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanhu makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vakapora kubva kuchirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nemana nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 34,862 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 873. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 193,936. Vabayiwa nhomba kaviri zviuru makumi maviri nemasere nemazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 28,797. Bepanhau reSunday Mail rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushushika nawo nekukwira kwoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vakati hapana kuzoungana apo vanhu vanenge vachipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yakanyora tsamba kune mumwe muzvinabhizimisi ichiti inoda mutero wemari unosvika zviuru mazana mana nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica kana kuti 432,000 United States dollars usina kubhadharwa kubva muna 2017. Izvi zvinotevera chibvumirano chinonzi chainge chaitwa pakati pehurumende ichitungamirirwa nevaive gurukota rezvemari panguva iyi vaPatrick Chinamasa. Asi gurukota rezvemari iko zvino muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vemabhizimisi ngavabhadhare mari dzavanga vasiri kubhadhara semitero. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yabvumidza kuti vemabhizimisi vatenge mupunga usiri mumapaketi kuitira kuti vanoisa mumapaketi madiki munyika vaitewo mari nebhizimisi. VaGovamatanga vanotiwo Zimra inofanira kutora mari yemitero isina kubhadharwa kwemakore mana adarika. Hatina kukwanisa kubata vachina masa navaNcube kuti vatipe maonero avo panyaya yanetsa iyi. Asi tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Nhau yemupunga inhau iri kushungurudza vemabhizimusi vose vanoita zvekutenga nekutengesa mupunga munyika, kusanganisira nevezvitoro naavo vanotipa mupunga wacho kubudikidza nenhau yokuti kubva 2017 kusvika pari nhasi tose tose tanga tisinga charge muripo we 15% pamupunga.
Ko sei vemabhizimisi vanga vasinga badhariswe mutero pamupunga wavaitenga kubva kunze uku navachinamasa?
Nechikonzero chekuti vakanga vaparura danho rokutsanangura zvakatsetseka kuti mupunga kubva musi wa 7 February 2017 zvichienda mberi wakanga usasaripirwe mutero weVAT. Sezvo idanho rakambenge rataurwa musi wa 1, raparurwa musi wa 1 February kuti mupunga wairipirwa VAT, vakazochiongorora tikasangana tikataurirana ndokuzobvumirana nedanho redu isisu nechikumbiro chedu semabhizimusi kuti aiwa hongu mutero kumupunga ngauchiheshurwa ngauchibviswa. Wakabva wabviswa. Saka isusu pamakore osa kusvika parina stati chingotedza odanho rakanga raparurwa nehurumende ichitsanangura zvakatsetseka fani kuti mupunga wakanga usingaripirwe mutero weVAT.
Vemabhizimisi vari kutambira sei nyaya yekuti ngavachibhadhare vachidzokera kuna 2017?
Zviri kushamisa voruzhinji vemabhizimusi nematengi kuti nhasi taakuchinzi ripirai mutero iwoyo mobhadhara chikamu che 15% kubva muzana kubva 2017 kusvika iye zvino pamupunga wose wamakatenga nekutengesa. Munoona kuti isu tiripo pakuvaka nyika, tiripo pakuteedza zvido zvevanhu nezvido zvenyika uyewo nezvinangwa zvakaparurwa nemukuru wedu wenyika vamunangagwa vachitsanangura zvakatsetseka kuti vane shuviro nechinangwa chekuti hurumende yavo isimudzire zveupfumi kubudikidza nevemabhizimusi iyo yatinoti isusu a private sector led economy. Ndondava maona tichienda mberi nekutsigira matano ose avanotora semukuru wenyika kuedza kuumba nekudzoredzera pango panenge pachida kudzoredzerwa tichienda mberi senyika. Zvino kana pakange pane mutemo wakadai wekuti zimura ngaingoenda zvayo inotora mitero kubva kumabhizimusi zvekuti vakatora mutero iwoyo kana havana hazvinei navo ivo ngavangoripira chete. Zvinouraya mabhizimusi akawanda, mitengo inotarisirwa kukwira sekuti hapana patinayo mari yakaungana.
Mungapa here muenzaniso wekuti vanhu vari kunzi vabhadhare mari dzakadii vamwe vacho?
Semuenzaniso umwe wechitoro aiti akanzi abhadhare mari inosvika $432,000 yekuripira mhosva yavanoti mhosva yekusange vachitora mutero iwoyo nekupfuudza kuzimura. Zvino ndo zvinyunyuto zvatinazvo zvemabhizimusi kuti zvikadai tinoona kunge takudududza kudzokera kumashure.
Munorevei?
Ndo matambudziko atakamboita neadministration yakapfuura. Zvino hataenge tichitarisira kuti panguva ino iyo tisati taenda kure takusangana nematambudziko akangoda kufanana akafanana neiwayai.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Apo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachirwira kuti vawedzerwe mari yemuhoro vamwe vadzidzisi vavamba rimwe sangano idzva rinovamiririra. Masangano evashandi vehurumende aripo iko zvino haanawo kunyatsobatana zvinopa kuti vapote vachikandirana makobvu nematete pane dzimwe nguva. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nemasangano evashandi ava kuitira kuti vashandi vawedzerwe mari, kunyange hazvo vashandi ava vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Asi chimwe chezvinoita kuti sangano idzva iri risiyane nemamwe masangano aripo akawanda ndechekuti vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano iri munhukadzi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Zvare tafadzwa munoda wafa, mudzimai ane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi maviri vari mudzidzisi. Zvare munoda wafa avo vakatanga kuita mukurumbira munyika gore rakapera mushure mekutungamira chirongwa chainzi Teachers Can't Breathe ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe iro rakaparurwa muna kukadzi wegore rino. Akandeke kutanga kuve nesangano rinomirira varairidzi munyika rinotungamirwa nemunhukadzi. Muzvare munoda wafa vanoti sangano ravo rakasiyana nemamwe masangano mapfumbamwe aripo pari zvino. Muzvare munoda wafa vakambomiswa basa pari zvino nekuda kwezvikonzero zvine chekuita nekurwira kodzero dzevarairidzi, asi mukuru wechikoro chekumaruwa ekucholocho uko vave nenguva vachidzidzisa. Vanoti vakagara vari munhu anofarira kurwira kodzero dzevarairidzi uye kusafara kwavo nezvaiitwa nesangano rava vevari ndiko kwakavapa kuti vavambe chirongwa cheTeachers Can't Breathe.
Nyaya dzekumiririra vadzidzi ndakadzitanga 2007. Teachers Can't Breathe imovement yandakatanga out of frustration, kuri kuona kuti chero muorganization mandandiri avasi kuzvibata nezhira on a personal level. Detadzidzisa varairidzi zvakati kuitira kuti tivape simba kukwanisa kumiririra marights avo.
Semamwe masangano ose anomirira vadzidzisi, EUZ ine nhengo dzinobatirwa mari inoita zana remadhora panhengo imwe chete uye mari iyi inobatwa pamari yemuhoro pamwedzi wega wega. Paris zvinosangano reEUZ riri kutungamirwa nevatungamiri vatanhatu vanosanganisira ivo muzvare munoda wafa vachitevedzerwa navatapedza Zhou vanodzidzisa muHarare naamai Molibanda vanodzidzisa vari kumasvingo. VaJustin Murema ndivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wesangano iri. Muzvare munoda wafa vanoti vanotenda mabasa akaitwa uye achiri kuitwa nemamwe masangano anomirira varayiridzi, asi vanoti sangano ravo riripo kuti vadzidzisi vakwanise kuzvimirira uye kurwira kuti vave nechiremera chavaizivikanwa vainacho makare kare.
Tiri kuda kuti tibatsire varayiridzi vazive kodzero dzavo dzinozoitawo kuti vakwanise kumira muchokwadi vachida kuti vawane muhoro wavo wakakwana.
Muzvare munoda wafa vanoti vanoshushikana zvikuru nenyaya yekuti dzidzo yemunyika iri kuvhiringidzwa nekusabatwa zvakanaka kwevarayiridzi, vachitiwo kana veruzhinji munyika vakasangwarira dzidzo inogona kuenda kumawere, izvo zvinozovhiringawo kugadzikana nekubudirira kwenyika. Muzvare munoda wafa vanoti vanotarisira kuti sangano ravo richaita musangano waro wekusarudza vatungamiri zviri pamutemo muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu. Vamwe vanoti kuvepo kwemasangano akawanda anomirira varayiridzi kunovakanganisa mukurwira kodzero dzavo. Asi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vanoti havana chavanoona chakaipa pakuve nemasangano akawanda, vachiti chakakosha ndechekuti masangano aya aive pachokwadi pakurwira kodzero dzevarayiridzi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vane nero mamwe chete na vazhou.
Ai tingarambirei nhimbe iyi ndeye munhu wose, inokokerwa vose vanoda zvavo kushanda. Kana vari jenini tichapinda mumunda tese tichisakura tichirima kuti varayiridzi vakwanise kudya vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Pave nenguva varayiridzi vachirwisana nehurumende panyaya yemuhoro vachiti vanoda kupiwa mari inopfuura madhora mazana mashanu ekuAmerica kana kuti mari yemuZimbabwe yakaenzana inove mari yavaitambira makore matatu apfuura. Asi hurumende inoramba ichitsika madziro ichiti haina mari inokwana kuti ipe varayiridzi mari iyi. Kurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende icharamba ichiita nhaurirano nevashandi vayo kudzamara pave nekuwirirana. Ndakamirira Studio 7, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir vadoma General Santiono Deng Wol semutungamiri mutsva wemauto. Vake nemutungamiri webato rainge rakavapandukira richitungamirwa navaRiek Machar vakaumba hurumende yemubatanidzwa muna 2018, kunyange hazvo nyika iyi ichine dambudziko remhirizhonga nekusagadzikana. Hondo yemunyika iyi yakatanga muna 2011 mushure mekunge nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakafa mukurwisana uku, vakawanda vakaenda muupoteri. Kuzadzikiswa kwechibvumirano cherunyararo kuchiri kunetsa izvo zvokonzera kusagadzikana munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemudetembi vachikepe avo vari kukwikwidza pachirongwa cheInternational Reggae and World Music Awards kuJamaica. Kumaawards uku kuri kukwikwidza vaimbi vane mukurumbira zvikurusa mhuri yeZimbabwe pasi rose, vanosanganisira Winky D, Buffalo Soldier, Sean Paul, Buju Banton, Drake, Wizkid nevamwewo. Zvizere ngatinzwei kubva kuna vachikepe. Vachikepe, ndino mugamuchira muchirongwa, muri kutambira sei nomination yenyu?
Ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa. Ndiri kungonzwa kungofara nekungotenda kuti vanhu vekuJamaica ava vane ziso rinoona chairo, rinonhonga tsono kunyange mujecha chaimo.
Tichitarisa vanhu vamuri kukwikwidzana navo,
Jimmy Mega asiri chizvara cheku Jamaica zvinorevei kwamuri
izvikwandiri zvinondifadza uye zvinoreva kuti pasirino pane vanhu vakawanda vanofarira poetry kuti inini pane vamwe vapoets ari muno muAfrica nepasirino rose ndinotopenga nayo poetry gura 2018 2019 pandakauya kuAmerica vakandionza kuAmerica ikoko vakandiona paTwitter zvikanzi murume unonyora nhetembo dzinoshamisa toda kuti tikuunze kuno kuAmerica ndikaenda ikoko ndikanohwina top 10 out of more than 60 mapoets ari pasi rino rose saka nokuburikidza kudaro ndaona zvabva zvatondisvitsawo pakuti ndinge ndiri mumwe munhu ari kutopembererwawo kuJamaica
tichitarisa basa renyu zvii zvamuri kuburitsa zvekunakidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose
chiri kunyanyonakidza vanhu ruzivo dingindira renhetembo dzandinonyora rinoburitsa dzimwe pfungwa vanhu dzavakavarayirwa kucherechedza pfungwa idzi ndinodziwana kupi ndine mabhuku mazhinji andaverenga ndinomborota ndakamboita murasta imwe nguva ndikazombofamba nevakomanambira dzenhaira ndange munhu weculture kubva 2015 kusvika izvezvi ndiri kuchechi saka pandinonyora poetry zvinosangana zvese zvindaita go through muupenyu
ndanichikumbira kuti muudze vanhu kuti vanokwanisa kukugoterai sei uyezve vanoda kutaura nemi vanokubatai sei muchipetsawo zvekare muchichiitirawo nhetembo imwe chete
tinotenda ndinokumbira mavhoti enyu mose vanhu vezimbabwe ndivhoterei vachikepe kuti ndihwine pamutambo watinawo uyu uyu mutambo unohwinwa nekuvhotwa handirangomirira zimbabwe chete ndakatomirira naafrica nokuti ndini ndega wekuafrica ari kukombita mumutabaruka poetry pafacebook noenda pakanzi takudzwa chikepe mukasvika ipapo munotoona malink aripo mobva mandivhotera kuti mundibate munondibata pa 0772488777 kana kuti +26377248777 ndikaitiite nhetembo inonzi emotional historians and the real timers nhetembo iyi pane vamwe vanhu wekuti ukavatadzira nesori yako vandigara hako nesori yako chida kana munyika medu chaimo pane vanotadzirana kana kumapolitician kana machi havaregererani vamwe vacho svika muguva ndo inonzi emotional historians and the real timers enjoy these people are funny creating their own jokes in their own laughter. Surprisingly, in times of laughter, they do not laugh. They cry sorrow and agony. They are so strict to their belief. They move like robots, and in haste, they move as if a certain force is pushing them. Memories are their friends, and past they continue to torment in search of answers. They never asked in time. Reality they shun away, and they advice they throw in rubbish bins. Open your heart, they will, in all its colors, they will throw in rubbish bin. These people smash it down like a night whistling creepy cricket. They can blame you for your expressions. You have no right to say this to me. They can shout at you. So you are saying I am this. They furiously rain saliva on your face. They can even burn you to their chambers. What is simple in others' eyes is the most difficult thing for them. In peace, they condemn themselves and move around searching for different ways they can lead themselves to tears and sorrow.
Aiwa, vachikepe, regaiti kubate ipapo, nguva ndiyo yadyanana. Muri Zimbabwe, kana muchida kunzwa nhetembo zere yavachikepe, pindai muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nemusi wechipiri, 8 to 9 p.m. Vachikepe, vachange varipo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro. Ndine wenyu Mike Hove, bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Makadipa Studio 7 hapo. Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai kudaro kudii do panduda kunzi said aku sama usaran kurang tu di pada dia kau saya aku daru ni kadin dek zai dia kau saya aku di
kubatira mutereri uyu nasi tina mufundis Dr. Johannes Gumbo ve Shepherd House United Methodist Church ku South Carolina muno mu America mufundisi Gumbo manzo amubvunzo wabva kune mumwe mutereri
mubvunzo andapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri vanoziva bhaibheri zvese zvirimo regai nditi kwamuri ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi saka zvainge zviri kutaurwa najesu panapa kuti iko dai kusakava kudaro ndingadai ndakakuudzai handitozivi kuti aitaura kuti chii asi ndinoda kuti ndibatsire vatereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose
asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi Gumbo sei muchidaro
ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita vamwe vanoti tinoziva vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka vamwe voti kwanzii ndatotaura namwari manheru akandiudza zvakati vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvarataura
saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii munotii kwaari
ini ndichapindura saDr. John Gumbo maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi saka ndokutaura kuri kuita Jesu panapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu ndinoziva kwandiri kuenda baba vangu ndinovaziva ivo vanondiziva ini nababa tiri vamwe chete saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita asi ndo zvandinobvuma kuti jesu ndo zvaainge ari kutaura nezvazvo saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira mutereri wedu
apa jesu airevei aitaurei
jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura kusi dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo handigoni kukuudzai zvisiri izvo
mufundisi Gumbo munoti kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi
ndinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei verengai bhaibheri munyatsorinzwisisa uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva pausingazivi bvuma kuti hauzivi kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako taura kuti ndoo mafungiro ako usati mwari wandiudza kana ndarota zvandiri kutaura izvo handa kurota aiwa ndoo mafungiro andiri kuita tinokutendai vateereri vedu rambai muchitibvunza mubvunzo ndiReverend Gumbo tatenda
tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero itumirei pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 11 kumabaza 2021 mu Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namachumi amathathu asebehlolwe batholakala belo COVID-19 eSacred Heart High School.
Kanya usumemetheka ezikolweni ezithile abantu bangathabalala abaningi. Kukanya isikhathi lesi sokubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelana lengozi enzima okwamagama.
Namhla sixoxa lomtshayeli wezindizamtshina wesifazana odabuka emathebeleleni.
Precious Sibalo okhulele koBulawayo ezalwe koBulawayo abazali bami bengabe Plumtree.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namachumi amathathu lanye 231 asebehlolwe eSacred Heart High School esabelweni seMatron South batholakala vele COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi odokotela besithi kumele abantu baqaphele umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Udokotela Andrew Philip Muza okuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelwanayo esabelweni seMathebeleni South uthi bavalelwe abantwana besikolo labanye abatholakale bele COVID-19 esikolo lesi esigodini. Utshele intatheli izindaba ukuba lokhu bedingisisa ngokuqhamuka komkhuhlane lo njalo sebehlola wonke umuntu esikolo lesi. Uthi labo abatholakale bele COVID-19 bahlaliswe bodwa njalo bahlolwa sikhathi sonke. Udokotela Muza uthi sokudingisiswa njalo abanye abantu abahlangane lalaba okucatshangelwa ukuba bengaba lomkhuhlane lo ukwenzela ukulonda ukuqhamuka kwawo. Uphinde wathi bazahlolisisa izikolo zonke esabelweni lesi ukuze bavimbe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Usikhwicha mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
I-coronavirus le umkhuhlane wegciwane elisha awusumemetheka kakhulu, kukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le esesikhulume ngayo umnyaka wonke lo, sixwayisa ukuthi abantu bangathabalala abaningi. Kukhanya isikhathi lesi kubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelana lengozi enzima okwamagama. Yikho kumele lilale izixwayiso lezo ezikhulunywayo.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili i-193,936 asebehlatshwe owakuqala amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Sokulabafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu i-28,797 asebehlatshwe amajekiseni okwesibili. Umnumzana Effort Dlela Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi uhlelo lokuhlatshwa abantu amajekiseni kalukaqhutshwa ngokupheleleyo. Uncube uthi kufanele kuthengwe amajekiseni amaningi.
Kucakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mnengi kakhulu, ungaba ngwangaphi kuthengwe, kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe.
Abanye abantu bathi bathwele nzima ngomkhuhlane we-COVID-19. Osakhulayo uDala Ubuhle Mpofu uthi kawutholakali umsebenzi.
Sidinga imisebenzi lapho abaqhatshwa khona bathi kumele ibhodi zihle ukwenzela ukuthi be-interviewe abantu, kodwa umthetho ayivumi ukuhlangana abantu.
Umnumzana Melusi Ncube ohlala emaphandleni uthi ukwethekelelana sekuyinganekwane kulezi nsuku.
Indlela yempilo ichintshile. The freedom ebesilayo asiselayo kathesi. Phuma uphuma iyadi nje, just you have to wear a mask.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga leBulawayo Progressive Residents Association uthi bayasaba ukuthi abantwana bazathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo.
Siyehluleka ukubhadala izindlu. Lezikolo lazo zikhwezile, asoze sonelise ngoba sisebenzanga. Hayi, COVID isibisele emuva kakhulu.
Unkosikazi Selina Ncube ohlala eChabalala uthi imfundo yabantwana isibuyela emuva ngenxa ye-COVID-19.
Abantwana abafundanga, bathesi izikolo sezivuliwe. Abantwana bayafunda amaqamuqamu. Ngeviki ehambe engceka 1, abanye bahamba ka-2. Ilanga elilodwa abantwana babefundeni, pho bavuleleni phela.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-37,273 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amane. I-COVID-19 sibulale abedlula inkulungwane lengxenye i-1,538 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unkosazana Precious Sibalo odabuka ePlumtree othi wayengathakazeleli izifundo zemathematics, ujayela indizamtshina ezibalisa ezohlobo lwama-helicopters. Unkosazana Sibalo uthi uyakuthakazelela akwenzayo njengomuntu owake wasebenza ukunika abantu ukudla ezindlini zokudlela ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-restaurants kwele South Africa. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lokutshayela indizamtshina lokunye.
Precious Sibalo okhulele koBulawayo, ezalwe koBulawayo, abazali bami bengabe Plumtree, konyabane duzela kokunguko, duzela komasendi, ngoba zithu inyabane. So le yethu iseduzela komasendi, isigaba sakomasendi, yes. So nginguPrecious, ngifunde eMhali lapha neBulawayo. Actually ngiqale kokunguku grade 1 ngase ngitransfer kokunguku lapha eduzela konyabani grade 1 wami, ngase ngitransfer ngaye eMhali, ngase ngisiya eMthabezi High School for i-high school. This is Precious. Yes.
Yeah, ngiyabona ukuthi silo ulandela unyawo lwami ngoba ngase eMhali, ngase ngisiya eMthabezi Mission. So
wow, legends are from there.
Yeah, ngiyabona. So akusebenzeke ngokukhula kwakho, wakhula njani njalo imuli yakho imenje?
Okay, mina ngazalwa nguma uma waba nami esasemncane, she was 17, wase siya eJoburg kuyasebenza emakhishini, ngasala nogogo nokhulu. So ngikhulisa umgogo nokhulu. Ugogo bengasebenzi, so bengihlala naye lapha ePlumtree. Ukhulu bengu-headmaster eVictoria Falls eChinotimba, ebuya ngama weekends, ngikhule labo mamncane bami. And then I was transferred to eMhali after ukufunda kwami grade 7 emakhaya lapha kokunguko, ngatransferwa eMhali. So ngikhuliswe ngugogo nokhulu. Yes. And then ukukhula kwami was good. I went to Mthabe as the form 1 to form 4 academically. I was just an average child. My mathematics wasn't great. That's something that we have to come through. Yes.
So Magwekwe.
Yes, Magwekwe, eNew Magwekwe.
Yeah, eNew Magwekwe ilo kuchilami kuma 18 kona phana lapha ngikhulele khona. Etareni.
Yes.
Yeah.
And then
my Zivali is called Plum Sugar Shabul. Auntie, I'm going to get it. So, I'm going to get it. So, I'm going to get the mission. What's the mission?
Emthabezi ngayenza form 1 to form 4, and then also at one point in my life nami I became a single parent at an early age. So I was not able to proceed with my studies ngoba ngaleso sikhathi umama waqala ukugula. So wagula umama, izimali zangabe zingasahlangani, nami ngasenzenza umntwana at an early age, yonke into nje yangathi yahlangahlangana. So after that, see, I was forced to go to South Africa to fend for myself and my daughter. So ngaya ke South Africa ngafika ngasebenza as e waiter lapha in South Africa. Yes.
Mm-hmm. So how save abantu sibili ungweta ozwa. Manje wasungena njani kuloko imthina phela imthika jika leyo ukuthi uyabubamba iplane into ezinjalo. Wangena njani kono?
Sathi sisemhali basihambise trip ye elokuzene airport laphayana. Eyasebulawayo manje bathi Joshua Mqabuko yes kathe sebejintsha igama saya e-airport Bulawayo airport ngafika laphana ngabona izindiza ngathi I want to be a pilot basilaphana badlula abantu but angiboni umfazi ngibona amadoda so enhlizweni yami ngithi maybe it's not for women but uteacher mase sifika sikhuluma eklasini liboneni uyasho ukuthi even women can be pilots so that's where my dream started laphana ku school trip. Mm-hmm. So ngithi ngiliweta lapho umama waseshona. So ngingathi my dream was buried along with my mom because kwasekumele manje ngibheke abosisi bami abayi-two, me being the eldest, and then lo mntanami. So irresponsibility they say too much ukuthi I could not raise money to be a pilot.
Mm-hmm.
So ngathi ay uNkulunkulu ngayenza intando yakhe ngizoyenza ukuweta while ngiyiweta I would get ama customer thi don't you want to do modeling so I did even modeling while I was doing waitering as well because I believe ukuthi yonke into oyenzayo you must do it with excellence people will see ukuthi ma uba seva ngenhliziyo enjani une attitude unjani mentality yakho injani so to me I made sure ukuthi manginabo laphala ngiyaxoxa bangibuze what is your plan precious ngibatshela uthi mina kanje bese sina sinabantu esifaziyo eDubai kune website ethile why don't you apply and go to Dubai so that's how from waitering I went to being a waitress as well in Dubai.
Yeah, so what is ungena ku website wagcina uzungena njani wakonekta njani
ngahamba ku OVC website it's a non website nga apply laphana for e waitering in Dubai ngayenza ama interviews wonke virtually at that time and then I joined ngahamba nje first time endizeni ngahamba ngingazi nomuntu ngale abelungu babana bafika bathi okay siyakuthanda start a job but it wasn't a what I had anticipated. Mm. So fika ngaleso ku deduct izimali ezithile sosala le nothing to send home, you know.
Yeah,
but
zema, but yeah.
Overseas. Yes. But overseas you are making money kanti yo.
Akula next. Yeah.
Yes. So ngaya lapha e Dubai ngafika ngasebenza for only 3 months.
Ha.
Ngiqhubeke.
Yeah, ngiqhubeka. Then kwasukusenzakala.
Sengisebenzela phana for 3 months njengoba ngisho ukuthi as I do everything in my life I make sure that I'm a very positive person because I believe in
ufaka ngesindebele
ngiyaxolisa so ngiyalike mangisebenza ngiyazitshela ukuthi kumele ngisebenze ngenhliziyo yami yonke ngisebenze ukuthi umuntu ongibhekileyo uyakhuthazeka uyakwazi ukungibuza ukuthi kanti uplan kwenzani ngempilo yakho kanjalo manje nithengi laphayana bangitshela bathi Qatarways iyahaya abangani bami bathi masambe siyo ku-interview yani yase Qatar Airways ukuthi sibe yini ima-flight attendant cabin crew ngahamba nabangani bami besiyi-6 mina bengingekho that much qualified ngoba ngangicede i-O level kuphela ngisayanga nase-university. So ngahamba laphana for interview bebefuna ugcoke ihile ethile, ugcoke impahla ezithile, bengazi nokuhamba ngehile.
Ungani uhamba uyakhubeka?
Yes, uhamba ngathi ngiyakhubeka but among abangani bami laba bayi-6 bathatha mina ngedwa. So I made it to Qatar. After interview leyana umuntu lona wathi igama lakho ngu-Precious ayisho kanjani ngathi yes igama lami ngu-Precious wangithanda lo muntu obethathi interview wathi you are from Zimbabwe ah balishwana abantu base Zimbabwe kule area. So wangijabulela wasengithatha. So I went eKatar Airways for 5 years. Ngithenze eKatar Airways lapha ne 5 years ngacabanga ukuthi ngibe ngiraise imali kancane kancane ukuthi ngiyenze ngoba sengise cabin manje. So kumele ngithi make my way ngapi eku cockpit.
Cockpit. Yeah.
So ngiyenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba beka sengilana bengicabanga ukuthi ngizoba ku aviation. Bengizitshela ukuthi sengikhohle ngalendlela ngizoba iweda ngibe yini. But uNkulunkulu bene plan.
Yeah, so ukuqala sibili ungene cockpit wenza njani?
Ngene cockpit for ukufunda or
ngisafunda. Ukufunda sibili ukuthi ufunde.
Yes, ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngi raise ama senti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKatar Airways ukuthi ngiyenze njani bayaguide ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye ku cockpit o basuke ngapha baye ngapha bantshela bathi hamba esikolo okuthiwa yi 43 school eSouth Africa if u plan ye South Africa. So ban recommended ukuthi ngiye South Africa esikolo okuthiwa yi 43. So for 5 years ngadecide ukuthi sokuyisikhathi sokubana nginjani ngihambe ngiye 43. Ngaleso sikhathi ngiphuma umntana kithi umnawo wami ongilandelayo wangena yena as cabin crew wa-applya naye wawuthola umsebenzi as cabin crew. So kwanginikeza amandla ukuthi ah umnawo wami mayiselapha at least sizosizana ngabantwana amafees abantwana.
Lo nguPrecious Sibalo odabuka ePlumtree otshayela indizamtshina sixoxelaye ekwele South Africa. Saqhubekela phambili ngengxoxo le loPrecious Sibalo kwezinye inhlelo zethu. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwemanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 135 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million emhlabeni wonke jikelele.
Senamasiko senzibe manje ngoba bamkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma lo nkosazana sikhathele nyathi. Xoxa lapha ke ngokuthi kambe umuntu nxa engendanga kuyabe kuphile kanjani. Sawusithe sintwini sibili kwakujayelekile ukuthi kube labanye abantu bengendanga kube labanye abayendileyo. Manyathi sizakwamukela kuhlelo mama.
Siyabonga siyabonga mbalaleli be studio 7 sixoxa lo babudube ngumanyathi. Hey ukuphila ungayendanga akusonto elula. But kunjalo nje akulanto ongayiyenza ngoba sometimes sisuka siziduduze ngakho khona lokhu ukuthi even in the Bible bakhona ababengathathwanga. Sisuka siziduduze ubusuthi uyakhangela le line nengxenye lapho khona uthola ukuthi bakhona omama sibili apa ma 1963 abangayendanga. Ayisikuthi choice but uyabonga la choice. Usiyadlulwa kuthiwa umuntu uyadlulwa ngesiNdebele siyabe sesikudlulile isikhathi suhlalela kuphele kutheni nxa kuzayenzakala kuzayenzakala xa kuyenzakalanga kwenzakala yabona but akuso life elula kuba lezinye izikhathi othola ukuthi ispeaker endlini siphezulu kakhulu kufuna amandla endoda ukuthi ichaye lapho kuplastwe khona singene emdulini siyabo lokho umelela abadlula ngendlela cela lizombethelela yabona kulezinye izindawo ezifuna abantu abangobaba ukuthincediswe umuntu ongubaba but uyabungalayi ngaleso sikhathi siyabulokhu ucela abahambayo kuyaphileka nje khona uNkulunkulu wakwenza kuphela ukuthi kube lula uthole ukuthi uyaphila nje njengabo bonke uyakwanisa ukuziyazela ukuthi kufuze ngibhadale abantwana ischool fees kufuze umntwana adle kufuze ngenze lokhu lalokhu but kulezinye indawo sibili ezinjengemisebenzi yangikhaya efuna abantu abangobaba uyabungalayi sokuzayenza ukuthi ubucela nje ubalokhu ezisitsho abadlula ngendlela ucela ntincwadi cela lincwede lapha lingenzeli but kungekho lula kwabanye abanjengami so kumbe abanye abanye umama nje uthole ukuthi le ndaba leyani yokuthi intshani sobaba ngkhaya ayisiphathi kuhle siyibona ingane iyalulaza ubusufeva vele ukuzihlalela unjalo
amajaha abengalikhangeli yini kumbe sithi obaba njengoba sokunje nje
obaba babe bekhona ngaleso sikhathi uthole ukuthi lo baba wena umthandi into le ivela I'm sure iyabi vele injalo natural ukuthi awusozuthathwe kumbe into yakhona nje kulo muntu yabefuna ukuthatha wena ungamfuni lo mfuna ukuthi akuthathe yena akakufuni ukuthatha uyayibona ihamba isiba ingaqondani mina nje sengakuthatha ukuthi iyabi vele ngekho into yakhona kuwe okuyikuthi okufaneleyo kasuye lo wena omfunayo njalo njalo up until isikhathi sakho sesidlule. Futhi singadlula ube ngathi usuqalisa ukuzenzela kakhulu. Awusaboni isidingo sokuba lo mntu ongubaba. Ungavela uhlakaniphe kuphela nje. Uqalisa ukuba lengqondo, uqalisa ukuziphandela, uqalisa ukuzibona uachieve ezinye izinto empilweni. Awusamfunda kumbona umntu ongubaba. Subona ingane uza kuwestela isikhathi. Uza kubuyisela emuva, uza buya leza kinkinga. Lizalala lizigqede isikhathi bantu. Subona ukuthi kumelana lezami ngedwa kungcono. Mhlawumbe uthole ukuthi ngumama sengiqalisile ukuzakhela kumbe emadorobheni izindlumbeni lamabhizinisi aphumelela. Khonapho manje nxa sengicabanga ukuthi kubuye omunye ubaba lapha ongalalani kumbe nomelakho sengicabanga ukuthi uyabuya le nkinga zakhe azonithela phezu kwazo. Landivele ngile zami sembona ingane zizaphuza ukusoluveka ziyabe seziningi.
Hayi-ke olamhlanje simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Siyaqhubeka ngodaba lolu silo nkosazana sikhathele nyathi okhuluma ngomendo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Kanjelo koko bethu namasiko babethethela amadlo bethena amasiko wena
sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandeka kwenkosi ngemva kwephasika lalonyaka. Kungaba kuhleli njalo ukuthi esiyidobhe kancane njalo indaba yephasika ngobana ilezinto ezingasivuselela umoya zisinike impilo engcono nxa sile ngqondo lobuchopho bokulandela lokho okuthiwoyo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaMateyu 28 sibale ivesi lika-11 siye ku-15 kufundeka kanje. Besahamba bheka abanye kubalindi bafika emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene benza icebo banika amabutho imali eningi. Bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bame basilele. Uma kuzwakala lokho kumbusi siyakuncengana naye thina nina ningakhathazeki. 15 aseyithatha imali enza njengokufundiswa kwawo. Leli zilanda phakathi kwabajuda kuze kube namhla. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, into engithanda ukubana sikhumbuzane ngayo yikukhuluma iqiniso izikhathi zonke. Ukulimela iqiniso njengoba linjalo ngoba lona vele iqiniso liyamkhulula umuntu. Nanka lapha amadoda engithemba ukuthi kwangelabo mama kuleli xuku kwangamadoda ayengabalindi ababelinde ingcwaba likaJesu kuthi kubonakale ukuthi ngempela ufile. Kodwa-ke bathi besahamba-ke labo balindi basebefika emzini baqalisa ukukhuluma labantu ikakhulu bekhuluma lezikhulu ezazikhona kuleyo ndawo labapristi ngoba abapristi ngaleso sikhathi babelesandla ekusweni kumbe ekuphathweni kwendaba zokuhlalisana kwabantu. Bayifika bayibeka indaba yokuvuka kukaJesu beyibeka injalo kazange batshiye lutho. Kwase kusithi-ke indaba nansi abapristi abakhulu labanye babona ukuthi indaba kaJesu yayiliqiniso eliqinileyo. Basebelintshintsha betshela abalindi ukuthi hayi 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 lingakukhulumi lokho ngoba na kuzasifaka esimeni esibi lingakhuluma ukuthi babuye bazamtshontsha ebusuku. Singakayikhatshana nje kathi bona abalindi abanjani okwakuthiwe balindi bona balala kwase kuthiwa babuyile abafundi bakaJesu bazatshontsha-ke isidumbu sakhe. Kwakungelabalindi lapho bakhuluma iqiniso-ke kodwa besitsho ukuthi balala uJesu wavuka wahamba. Into ekhona nansi bathe belikhulumile iqiniso abapristi abakhulu lezinye izikhulu zathi hayi lingazela kutsho lokho kuzafika endlebeni zabaphathi ukuthi uvukile. Wothani babuyile bazamtshontsha ebusuku
kuthiwa babanika imali eningi kakhulu. Lawe nanzelela ke ungasomlindi lamlindi kodwa ungumuntu uthandelani ukuthengisa iqiniso ngemali. Bangaki abantu abathengisa imphefumulo yabo ngokuthanda imali. Imphefumulo yabo isiya esihogweni. Lina elithengisa imphefumulo yenu ngokuthanda imali. Aluba ngikhuluma lwakulezi nsuku ezathi pasop ngobana kwelinye ilanga iqiniso lizampuntshuka amangalwana waqambayo uthengisa abanye abantu unanzelele ukubana ngenye imini amanga akho aza kufumana kuthiwa lelo lizwi abalikhuluma lokhu elikhona laphakathi kwamajuda kasinanzeleleni ubana iqiniso lethu kasilithengisi ngokukhohlakala. Asikhulekeni babathixo engcwele sifunze ukubana sikhulume silimele iqiniso izikhathi zonke kungabe lalutho ozasisusa eqinisweni ngoba iqiniso liyakhulula. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingani tshona njani mthwakazi omuhle zimpopo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaikove. Namhlanje sixoxa lomculi odabuka kobulawayo kodwa uphila kwelengilandi. Namhla kuhlelo silo Joy Rukanza Khanza. UJoy usandukhipha ingoma entsha engaphansi kwesihloko esithi Roses. Nguye njalo okhiphe ingoma ngomnyaka odlule engaphansi kwesihloko esithi New Day lo Kidex wakwele South Africa. Silukandaba asizweni ingoma eka Joy lo Kidex.
No, don't please, don't waste this. Bluebird, baby, you can drink me up. Sound kisses, baby, I will let you up. I'm a moving target, I know you miss me. Too many of my trips, I'm feeling dizzy. Blood pills in my room, that's why it's treasless.
Ingomega Joy lo Kidex, uthi New Days, ulugandaba. Joy, ngiyakwamukela kuhlelo sisi wami unjani?
Ngiyaphila, unjani?
Hayi ngiyaphila ngiyaphila. Silabalaleli abafisa ukwazi ukuthi kanti lo ntombazana ocula ngathi hayi bathi ngesiNgisi she has a voice of an angel ngubani? Baya ngizwe ibizo la Joy. Bengicela ubatshele okuningi ukuthi kahle kahle ngubani uJoy lo.
Oh ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguJoy Khanza Khanza. Abantu bangazi njengoJoy. Ngazalelwa kobulawayo and singafunda esikolweni kobulawayo.
Umculo waqala nini?
Ngaqale primary one of my aunts wangizanhlabele assembly and then uanti wami wabatshela umama wathi umntwana yakwazi ukuhlabela. And ngase ngiqedile high school ngase ngiqalisa ukuhlabela professionally when I recorded something with Umzo 7 Neto DJ Skyver ikho kwaqala khona ukuhlabela like professionally.
Ngibona ukuthi usebenzela abantu abaningi abakwazayo ngempela abagoqela yena uSkyver kanye nakwele South Africa uKidex. Awuchasisela abalali ukuthi bekunjani ukusebenza nabantu abanjalo?
Ukusebenza nabantu abanjalo uSkyver, Umzo 7, Kidex, Rakim, wayezi ukuthi ngizwisisa ukuthi ingoma ibhalwa njani before ingoma uyizwa kuradio kuyilokwenzakala.
Wazibona njani usebenza lo muntu ofana lo Kidex?
Ngaba mazi eze ekhipha ingoma yakhe othiwa ngukarakara wa release i-album othiwa ngu-Thank the King. So I started supporting him fully. Kule ngoma yakhe engithanda kakhulu othiwa ngumntana muntu ngayihlabela kwelilanga and then friends went crazy. Bayishare WhatsApp, bayishare ku-Instagram and then wayibona uKidex. So I think what a child. Everyone said thank you for covering my song. And then we just kept in touch from then. Ngase decided ukuthi let me just put out ingoma zami. I reached out to him. Wathi hayi, I'll be more than happy. I will support her all along. And that's just how it came about.
See, Cliver, ingoma yethu Joy, kusela mazwa kokugcina.
Okay. Ingoma zami zitholakala kuma streaming platforms. Ikhona ku YouTube.
Hayi zilukanda basithanda ukubonga uJoy Rukanza Khanza ngokungena kuhlelo. Joy, bengicela ukuthi sivale uhlelo uhlabelela abalaleli. Mina okwami sengichaya phansi izilukandaba. Wathi ngilitshe lo Joy.
Alright, ngizahlabela Roses. It goes like, the sun has gone down, a winter during summer, and the roses wilt away. I promise.
did water them, and the roses are flowers. I did water a garden, and the roses. I did water a flowers a garden, and the roses, the roses, the roses, the roses, oh, I played my part. Dun, dun.
Please, 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 and share and like, comment, subscribe to my YouTube channel as well.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namathumi amathathu asebehlolwe batholakala belo COVID-19 eSacred Heart High School. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisayo umkhithi.